vangazviona saizvozvo. Isusu tiri muhome industry tinozviziva kuti hazvimboiti nyore kuti tingoti mangwana zvinhu zvatosumuka zvaitika. Ende hurumende yangova ne 100 days ina masimba okuti ichinje zvinhu. Ndofunga vanyanya kana vadaro Vice President Mohadi vanyanya kuzvipanisa voga. Hadizvo, asi zvinhu zvacho zvakaoma. Zvoda kuti kana kuodha chaiko stock kuti iuye muno muZimbabwe inotora mwedzi inogona kuita 3 to 6 months isati yasvika. Saka kuti utange waona kuti indastri yakushanda haumbozvioni nokuti no ukangoimpota raw material inobva kunze kwenyimwe nyika haingouyi musi iwoyo. Ende Zimbabwe patanga tiri muhurumende yapfuura waitanga watobhadhara mari in advance zvinhu vaya vozomanufacture zvozouya. Saka zvaitorera mwedzi inosvika kuma 6 to 9 months wabhadhara mari kuti zvizobuya. Saka pakakosha, hazingi ngatitende kuti chavapo chikuru kuchinja pfungwa dzevanhu. Pfungwa dzevanhu dzachinja, vanhu vaakufunga vachiona kutoti kwatiri kuenda kune pundutso dani kwatiri kubva.
Ko, nyaya yemari iyi muri kuionawo sei? Sei zvichiri kunetsa kuti Zimbabwe iwane vekunze vari kuuya kuzouchika mari munyika, kana kuti yatingati foreign direct investment?
Blessing, ndo zvandiri kutaura kuti hazvingosununguki nguva imwe chete. Isusu tiri maindastri tikakuudzai vanhu vari kuuya muno vachida kunzwa kuti Zimbabwe yakamboita sei, nokuti stori yanga iripo hurumende yakabva irwo vaingoti Zimbabwe hakuendwi. Vaiti Zimbabwe kune vanhu vanoba, vaiti kuZimbabwe kune corruption, hatiuyi. Saka zvinhu izvozvo zvikafanika zvidiki asi zvihombe, nokuti munhu wega wega ana kuinvesta munyika anotanga azviona. Saka chavapo vanhu vari kuda kuuya, asi pane zvinhu zviviri zvakaitika. Takachinja hurumende asi maelections ari kuuya futi. Saka vanhu vanoda kutanga vaona kuti ndiani anohwina maelections, uyu watiri ari kutonga iko zvino ndiye achahwina here. Kana akahwina, ivo vobva vachitanga manje kuuya nemari, nokuti vanoziva kuti ndiye aunza pundutso kana kuti ndiye aunza change inoita kuti Zimbabwe yotora imwe nzira yakasiyana neyanga iripo nekare. Saka hongu direct investment haingouyi overnight, asi vamwe vari kutoinvesta kudhara patiaita makambani mashoma. Asi mainquiries dinawo, matouristi chaiwo avuya muno so far for the last 3 months vari kutotaura kuti papinda vanhu vanosvika kuma over 40,000 people, kureva kuti Zimbabwe yakutarisirwa kuti inyika inofanirwa kushanyirwa, inyika ine hope.
Sevanhu vari maindastri, muri kukwanisa here kuona dzimwe mari dzamune muchida kubva kuRBZ kuti mugadzirise mishina yaida kutengwa kana kugadzirawo zvimwe zvinhu?
RBZ ibhangi guru renyika. Saka RBZ ndo rakabata yatoti balance sheet yenyika. RBZ haisiyo inogenerate foreign currency, inochengetedza yageneratewa kana kuti yatsvagwa nemaindastri vachiexporta zvinhu kana nemamine. Saka tofanwa kupowana dzidziso ipapo kuti tizive kuti Reserve Bank harisiro basa rayo. Asi Reserve Bank tinoziva hongu yakagadzirisa policy yekuti inotora imwe mari inobva kumaminerals ichichengeta iyo. Reserve Bank inobatsiridza vese vane vasina, asi inokurudzira zve kuti Zimbabwe ngaiexporte nometa kambani yakaita sei, ngaiexporte igenerate foreign currency. Ndozvinodaidzirwa kumabhizinesmeni ezimbabwe kuti edzai izvozvo kuti muexporte. Tinoziva kuti exporti haisi as profitable, but exporti inobatsira kuti tirambe mabhizinesi edu achidini, achiramba achimhanya. Asi tikasa export hatiwani. Saka ngatirege kungotarisira kupiwa nokuti nyika yedu yanga yangojaira kungoti munhu wese unopiwa unongopa munhu marada aingoitwa makaranga achingoti pohwai marice pohwai shuga. Iyozvo isusu hatizvidi, toda kuti vanhu vashande, vashandise pfungwa dzavo.